Akandimi mukataura zvandanyora zvacho mufacebook yangu seizvezvi zviri kubva mufacebook yangu yandakanyorera shamwari dzangu mufacebook zvakazobatwa nevanhu vepresi ichipa out of context ndakati inini mdc inofanira kuzviongorora pachavo vega nekufamba kwezvinhu kupinda kwakaita ZANU PF maelections aya isu vemdc nezvito zvedu tinofanira kuongororwa mukati medu tichigadzirisana ndozvandakataura saka hapeno kuti zvimwe zvese izvi zvakabva kuchokwadi chandataura chiripo chinogona kuverengwa and munhu wega wega anogona kuona zvaaona ipapo achiisa pfungwa dzake
asi bato rakazenge rakuzivisai nezvedanho iri richizotora danho rekugara nemi pasi mungaona here muchinge mambunyikidzwa kodzero dzenyu mubato
chero chinobva inini ndakasarudzwa nevanhu ndakagadzirwa nevanhu aditika saka ndakasarudzwa kukongresi zvimwe chete nevabi yangu saka isu tiri bato rakanyatsa kusununguka hapana painoti munhu haagona kutaura pfungwa dzake nekwaanenge akamira saka inini kuti ndinyatso kutaura kuti mumwe wangu abviswa handizvikwanisi asi ndinogona kutaura pfungwa dzangu nezvandaona inini ndichitsanangurira vamwe vangu vakandimirira neshamwari dzangu hapana mhosva yakaparwa ipapo and hapana zvakashata zvakataurwa ipapo ichokwadi chete chakataurwa ichokwadi chinozivikanwa nemunhu wese saka isusu nebato redu yatakamirira yetransparency neaccountability tikashaisha kutaura zvichokwadi chiripo tinogara tichitya kutaura zvimwe kuti tikazvitaura mangwana tinobvunzwa tinenge tisina kumirira mavalues nemaprinciples edu emdc.